vagift ostalosiziwa vanove nengo yesangano reZimbabwe Activists Alliance vaudza Studio 7 kuti iwo nedzimwe nengo dzesangano iri vachatanga kuratidzira kutanga nhasi manheru mukapa Capacity Hall muguta reBulawayo apo vachange vachirara kusvikira musi wa 16 mwedzi uno. Vasiziva vanoti iwo nevamwe vechidiki vakaita saivo vari kutambura nekushaya mabasa vati vaona zvakakodzera kuti vaunze chirongwa chekuratidzira ichi muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kuratidza kutsutsumwa kwevanhu kuhurumende pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo.
Munyika munomu vanhu varakashwa nenzara. Inini pachezvangu I face the national crisis at a personal level. Saka tiri kuti takugara sevanhu vatswa kuti tiite madimanzi edu tisingaitizwe mapolitical parties.
Vape Swede Jenner, vanove mumwe wechidiki vati vachange vachiratidzirawo, vati kusungwa kwakaita dzimwe nhengo dzeZimbabwe Activists Alliance nevamwewo vemamwe masangano muHarare neZuro hakuvatyise, asi kuti kunotovapa shungu dzekuti varatidzirewo semucherechedzo wekutsigira vamwe vavo.
Tiri kuda kuti titaridze kusafara kwedu peacefully murunyararo tisinganetsani nomunhu, tiri kungoregista kutsamwa kwedu kugovernment nezvairi kuita.
Vajena varamba mashoko ekuti nhengo dzesangano reZimbabwe Activists Alliance nevemamwe masangano akatanga urongwa hwekuratidzira vachirara muAfrica Unity Square muHarare vari kuita izvi nekuda kwekuti vari kutarisira kupiwa mari nemamwe masangano enyika dzekumadokero. Vatiwo pachavo vari kuratidzira nekuda kwavo vasingamanikidzwe nemunhu kana kutarisira mubhadharo.
Inini zvangu ndingati ndini witness chaiyo nekuti ndichange ndiripo kukura kombi yangu ndichakura nemari yangu anopiwa chero juice kana huni zvazvo zvekuti kana kudai paivisika moto. Saka mari iri kunzi inouya haisati yasvika kwatiri hatizivi.
VeZimbabwe Activists Alliance vakabatana nenhengo dzemamwe masangano vakatanga urongwa hwekuratidzira uhu muguta reHarare pakutanga kwemwedzi uno, uye vamwe vevanhu vairatidzira ava vakasungwa nezuro manheru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.